kuda kuda kula panu inya emitemo ine gumi inoera yes holy then I sorry ari sikuda kula holy then yo munoziva aha uyu ana basa uyu tiri kuda kula nyaya emitemo ine gumi ngati nzwe nyaya yacho
panoti mutemo noera mutemo ine gumi panoti mutemo noera mutemo ine gumi Tinongoti uliteni Ene chirungu Tinongoti uliteni Thou shall not kill Thou shall not steal Thou shall not Thou shall Thou shall not Thou shall Uliteni Mutemo Isi uliteni Mutemo Na uwe mkae kosheza Isi uliteni Uliteni Mutemo Isi uliteni Mutemo Na uwe mkae kosheza Isi uliteni Kana ye Muno asi wolite muno na we mkamkosheza asi wolite kana ye wolite muno asi wolite muno na we mkamkosheza asi wolite itakapi wanyasha kutizimese makumbu itakapi wanyasha kutizimese makumbu akumbure rubochwe arudo akumbure ruchi arudo idamari wako
Soli agaisa midemo ine gumi inoera manje wanu wakataza kutengeteza midemo waitwola selege midemo ninge walikutwola nzimbe mbizi izo zinoitika manje kana muchitwola midemo amuto kwanise kupinda denga saka mwali akaziona kuti aa vanu avo walikutotambisa chii ubenyuyu nagawaba saka akatunzira Jesu manje muna Jesu mune ubenyu aihuna munoziziva apana asingaziziva muna holiday na muna ubenyu asi muna Jesu mwanzwisi saka saka zinoitika manje midemo ine gumi yakapiwa kumwana wemai Moze uyu uyu Moses shoti kati Moze akaipiwa kuti vanhu vachengeteza asi vakatanza kuchengeteza saka Jesu akaikompaira ese akaita fupiso mwakaita fupiso kuchikoro kaipa fupiso samari pachirungu midemo ese iyoyo ine gumi aikona holiday yakaiswa muhani mudemo iva ine rudo saka kuva nerudo hakusi kuwanza madzimai varume muriwo here haleluya yes kuva nerudo nerudo kuita kuti tese tiwane agape agape kind of love haikona kuita zemijolo kuwanza mijolo halisiriro rudo siyanai nazvo ngatiteze izvo akataura Jesu ngative ine rudo agape kind of love haleluya kwese uko tinopiwa mukana wekupaliza tinotenda mufundisi tatenga mapichisi sorry tatenda pinjisi asi noshamisika kuti sei musina kuzi mufundisi Bobojani sarai mushe